Vagari vemunzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare vaudza vachamisa kuti vari kunyanyonetsekana nekukwira kwemitengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemotikari, kunetsa kuri kuita magetsi, dambudziko remvura pamwe nekushaya zvekudya. Mumwe wevanhu ava, amai Grace Mutuwa, avo vane makore makumi mashanu nemasere ekuberekwa uye vachigara kuHighfield, vati vari kunhonga svosve nemuromo. Amai Mutuwa vati havana zvekudya, havana magetsi uye vose mukweguru havasi kukwanisa kurarama.
Tiri kuchema chekuti tidye hatina, chekuma hatina, magetsi akadziwa napo, tozawa napo tikumatongo, saka tiri kurarama here? Kana tiri kudzika kana chimwe chete zvikungokwira bare tipo rakanzi $14 ndinoiwana
hapana kukutanya
shuga
naona shuga iri kuma
shuga $15 mari yacho nainobva hapana achaenda kubanza varungu hakuna chiriko baba hakuna.
Mumwe mugari wekuGlenora, amai Stella Murwira, vatiwo vari kushuvirawo kuti mitengo yezvinhu idzike. Amai Murwira vati pari zvino vari kudya kamwe chete pazuva nekuda kwekushaya.
Tagwa nemahuchi tatadzokera zvekumahuchi. Zvino mapurazisi ngadzi chingwa tisatengeka hatisatombozvii kana $14 chingwa ngatidzokere pakare, huku ngaudzokere pakare, iyo tiringodya kamwe chete pazuva.
Mumwe mugari wekuGlenora C vaDouglas Chakupara vati dai mafuta edzimotikari adzika mitengo, vachiti ndiwo ari kukonzera kuti zvimwe zvose zvikwire. VaChakupara vati vanoshamiswa kunzwa hurumende ichiti mitengo iri kudzika, iyo iri kutokwira zvakanyanyisa.
Zvinhu zvakaita sefuel inokondirora zvinhu zvese, dei fuel yanga yadzikawo, fuel yakakwanisa kudzikawo inokondirorawo zvinhu zvese. Sezvino zvitarisa tiri kunzwa kunzi mapurizi akadzika, bhati wakapinda mushopu umu hatitanda kuona chinhu chimwe chete chakadzika. Tiri kutoona mapurizi ari kureza apo, tikubva tatadza kunzwisisa kuti chii tiri kutora nzvimbo, tatambudzika.
VaCaleb Gwindingi vaudzawo vachamisa kuti shuwiro yavo ndeyekuti paite hurukuro pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti zvinhu zvigadzirike munyika. Vachamisa vati mitengo yezvinhu iri kukwira, izvo zviri kusiya veruzhinji vasina chekubata. Vati veruzhinji vari kutambura zvakanyanya.
Munana OK matinopinda munana shopis matinopinda mumashopu evanhu vazhinji, mitengo haisi kudzikira, iri kutoramba ichiratidza kujamuka kushamuka. Unoona kana mitengo yaratidza chibwa mutengo, zviri kuonekwa nemunhu wese. Upenyu hwakaoma, hakuna mari, hakuna mabasa, hakuna magetsi, hakuna mafuta, hakuna peturo, hakuna zvose. Kana rudo chairo rwunotonetsa kuti vanhu vapanani, nokuti rudo rwunopomeranwa vanhu vane rugare. Kana rusipo, zvinoratidza kuti nyika yakamira zvakai. Saka ndaona kushupika kuri kuita vazhinji. Vanhu vari kushandisa zvibhorani muguta, inyadzi vanhu vari kushandisa zvigayo zvemagetsi majenareta muguta, inyadzi izvozvo. Zvinotinyadzisa, ndosaka chidambudziko roda kuti ripedze tigadzire nyika iende kumberi.
Vachamisa vati vacharamba vachikurudzira hurukuro navamunangagwa senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu.
Ndekuti tichazama kuramba tingationanei tiwirirani tigadzire dambudziko revanhu vemuZimbabwe. Iwo zvavanofunga kuti vanogona kupedza dambudziko rezvanza zvinogezana ino izvinomupingirai gumbo rimwechi zvavo zvokuda kumhanya vachitiza hakuna kwavanoenda. Mari haigoni kuti ikachinjwa voisa bhondi kana kuti voti taisa $0 dambudziko rapera. Tinofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika, togadzirisa nyaya dzembambo nehwaro hwenyika hweupfumi hwenyika, kuti tikodzonge upfumi hwenyika, munhu wese agute, munhu awane mabasa, nyika itega jura haipedzi mwedzi vanhu vanenge vakutapirirwa vamwe vanenge vakurwa nemunhiko womufaro nyika yana
asi imwe nhango yevechidiki mubato rezanupf vatapadzwa mugwadi vati zvaitwa navachamisa hazviunzi pundutso vamugwadi vati nhamo iri munyika iri kukonzerwa nezvirango zveupfumi zvavanoti zvakakumbirwa nebato remdc
izvozvo zvavaita zvokutenderera maguta ari muharare nzvimbo dziri muharare vachiona kutambura kuri kuita vevanhu hazvina pundutso yazvinounza kuvanhu vari kutambura ava nokuda kwokuti zvikonzero zviri kusaka kuti vana vemuzimbabwe vana vari muno muharare vana vari muzimbabwe yose vasangana nematambudziko zvinozikanwa kuti nyika ino yakapiwa zvirango zveupfumi zvakakumbirwa nebato rinopikisa rinova ravanotungamira ivo vati Nelson Chamisa rinova riri kunziiro nemakurukota esadak nemakurukota eau nevamwe vatungamiri venyika dzakasiyana siyana vakatipoteredza kuti aiwa chibatsiranaiwo nehurumende kuti zvirango zveupfumi izvi zvibviswe tiri munew dispensation nyika ienderere mberi ivo havadi vanoti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo asi votenderera vachiona kutambura kuri kuita kwevanhu
asi mdc inoti zvirango izvi zvakatemerwa vari muhurumende vanozivikanwa kuti vanotyora kodzero dzevanhu dzimwe dzenzvimbo dzachitanyirwa navachamisa dzinosanganisira musha webudiriro highfields pamwe neglenora ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere